Anera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chikumi 4/2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCovid-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vamainga hama navamadzokore vanokurudzirwa kuti vazvuzurudze hurumende vaende nayo pamberi pematare vochiti ivo takakanganisirwa nehurumende tinodawo kuripwa mukugara makora anokwana kuita masere pasina mhosva yataita tione kuti matare anofambisa sei nyaya dzakadaro ndizvo zvingavapa kugadzikana ndo zvingavapa rugare maerera nemakore avakapedza vari mutirongo vasina mhaka yavakapara
nengo mbiri dzeMDC valasti mainga hama na vatungamira vemadzokere vaburiswa mujeri neSupreme Court ichiti hapana umbo unogutsa wakaita kuti vakandwe mujeri kambani yeNational Social Security Authority yavhura nhasi muzinda wayo wekuchengeta pamwe nekurapa vashande vayo pamwe nevari pamudyandigere vanenge vabatwa neCovid-19 Capes United neDynamos dzokweshana nesvondo muNational Sports Stadium Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Dare repamusorosoro reSupreme Court raburitsa mujeri nengo mbiri dzeMDC valasti mainga hama navatungamira vemadzokere avanga vari mujeri kwemakore gumi mushure mekupomerwa mhosva yekuponda mumwe mupurisa kuGlenview richiti hapana umbo unoratidza kuti vakapara mhosva iyi Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi
Vatongi vedare reSupreme Court, vanoti amai Rita Makarau, amai Elizabeth Gwaunza, pamwe namai Susan Mavangira, varasa mutongo wakaturwa nedare repamusoro muna 2016, wekuti vamainga hamana vamadzokere vapike kwemakore makumi maviri pamhosva yavanga vachipomerwa, yekuponda mupurisa vaPetros Mutedza, mumusha weGlenview muna Chivabvu 2011, pamhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika, yakaitika panzvimbo yemabhizimisi mumusha uyu, vachitura mutongo wedare iri, Amai Makarau vati hurumende yakatadza kupa humbo unonwisa mvura unoratidza zvechokwadi kuti vasungwa ava ndivo vakaponda vamutedza vachiti dare repamusoro reHigh Court raifanira kurasa nyaya iyi payakanzwikwa dare ratiwo hapana humbo unoratidza kuti vasungwa ava vakaita zvavakaita vaine chinangwa chimwe chete chekuuraya vamutedza saka nokudaro dare raona zvakakodzera kuti mutongo wakaturwa navachinembiri bhunu usendekwe parutivi rimwe remagweta vaviri ava vachauswa ramba vaudza Studio 7 parunhare kuti vafara zvikuru nemutongo wedare reSupreme Court vakati vanga vasiri kukwanisa kutaura zvakawanda sezvo vanga vari mubishi kugadzirisa mapepa ekuti vamainga hama navamadzokere vaburitswe mujeri zvichitevera mutongo wedare uyu mudzimai wavamainga hama amai Georgina mainga hama vati vafara zvikuru vachiti upenyu hwanga hwavaomera kwemakore masere apfuura murume wavo paanga ari mujeri nemhosva yaasina kupara
It come is a shock kwandiri Judgment ndiri ndakaimirira nguva yenge yarebesa it was almost now a year because the hearing yakaitwa last year muna March I think ndasakanga say it was 3 or 4 March saka pakakwana gore rino muna March ndakashushikana ndakati agore judgment yakango holdwa kuchii chambonyanya onetsa ipapa saka nhasi it came to me as a shock ndikuda kungotenda Mwari handizoti ndinga express sei ndijoy handina but ndirungoti chokwadi Mwari munoshamisa and God is time is the best ndirikufara chose
mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vatiwo mutongo uyu unoratidza pachena kuti hurumende yeZANU PF iri kushandisa matare kuzadzisa zvido zvayo
yanga iri kugaroziva kuti the Glenview 29 kusangana namainga hama nakadzi namadzokere vanga vasina mhosva kwakuri kusungana kwezvematongerwo enyika vachida kuratidza masimba kuti ivo ndivo vanokondrola mapazi ehurumende akasiyana-siyana kusanganisira ivo vezvematare. Vakashandisa matare kupa vanhu mutongo usivo, kupa vanhu mhosva isiri yavo, sezvamunoziva kuti kusanganisira vakaita sevana Mainga Hama vainga vatori kuchechi zvakatopupurwa nevanhu vakawanda. Mainga Hama vanga vari kuchechi nezuva racho raitaurwa kunzi mhosva yakaparwa. Saka izvi zvinongotiratidza zvega kuti kahurumende katinako, akasika hurumende kada kutevedzera mutemo, akasika hurumende kanoda kuti vana vezimbabwe vagare zvakanaka, kana chinge uchinzi wapara mhosva unotongwa zvakanaka zvisina zvinhu zvematongerwo enyika zvinoiswa mukati, zvisina kunzi huru wemdc zvinhu zvonzi waakufanira kupuwa mhosva mhosva yaunenge usina. Saka zvinhu zvinofanira kugadziriswa, zvinhu zvinofanira kunge nyika ichifambiswa zvakanaka nevanhu vanenge vakasarudzwa nevanhu, vanhu vanonge vane zvido zvevanhu pamwoyo. Saka izvi zvinotiratidza kuti nyika ino iri kuiswa kumawere nevakomana nevasikana ava vasina chinangwa chekufambisa nyika zvakanaka.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vashanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaobhei shava vakurudzira vamainge Hama navamadzokere kuti vakwidze nyaya yavo kumatare kuti vagoripwa kugara kwavakaita mujeri kwenguva refu vasina mhosva.
Vamainge Hama navamadzokere vanokurudzirwa kuti vazvuzvurudze hurumende vaende nayo pamberi pematare vochiti ivo takakanganisirwa nehurumende, tinodawo kuripwa mukugara makore anokwana kuita masere pasina mhosva yataita, tione kuti matare anofambisa sei nyaya dzakadaro. Ndizvo zvingavapa kugadzikana, ndo zvingavapa rugare maererano nemakore avakapedza vari mutirongo vasina mhaka yavakapara.
Asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vaudza Studio 7 parunhare kuti mutongo waturwa nedare nhasi unoratidza zviri pachena kuti matare emunyika anoshanda akazvimirira. Vamainge Hama navamadzokere vakasungwa pamwe chete nedzimwe nhengo dzeMDC 21, asi dzimwe nhengo idzi dzakawanikwa dzisina mhosva. Mumwe akabatwa nemhosva muzvare Yuvhoni Musarurwa vakaburitswa mujeri mushure mekunzwirwa tsitsi nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa agwa muna 2018. Pakatongwa nyaya iyi, nhengo dzeMDC idzi dzairamba mhosva dzichiti dzaishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Tira Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Inoona nezvekugara kwakanaka kwevanhu vari pamudyandigere yeNational Social Security Authority kana kuti NASA yavhura nhasi muzinda wayo wekuchengeta pamwe nekurapa vashandi vayo pamwe nevari pamudyandigere vanenge vabatwa necovid-19. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo pakuvhurwa kwenasa covid-19 isolation center nekiriniki iyi muHarare, mukuru wenasa vaArthur Manase vati denda recovid-19 richiri kunetsa munyika, izvo zvapa kuti vaite pfungwa dzekuchengetedza utano hwevashandi pamwe nevanenge vave pamudyandigere. Vati vari pamudyandigere vanogaro chema-chema kuti mari dzavanopiwa nenasa ishoma, vakati kiriniki iyi nedzimwe dzavachavhura kune mamwe matunhu dzicharerutsa mararamiro avo.
Chirongwa ichi chakanaka zvikuru kupensiona kana vakabatwa nedenda iri recovid, pano vanowana fasiliti yekuti vatarise vaongororwe vari nekupera kwenguva tinenge tichizoita futi clinic yemapensiona kana vakarwara vanoda mishonga vanongouya pano panenge pane madhokotera nemakosi vanhu vashai.
Gurukota rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu vapo mavhima vati zvaitwa nenasa zvinoenderana nedonzvo rebazi ravo uye vati vanofara kuti kunze kwekurapa vane denda recovid-19 vari pamujandigere vane zvimwe zvirwere zvinogara zviripo zvakaita seshuga vanenge vave kurapwa panzvimbo iyi.
Mapensioners enasa anouya achirapwa nemutengo uri pasi pasi, vamwe vacho vachitopiwa mapiritsi akaita sedhaibhitisi nemamwe mapiritsi anodiwa nevanhu vanenge vane zvirwere zvinoramba zviripo zviya kuti vawane mapiritsi iyayo vachivawana pachena vachipiwa nenasa. Saka chirongwa chichaita kuti upenyu hwemapensioners uye vanosevenzera nasa huve huri nani.
Vamanasi vati nasa iyo inobatsirawo vanenge vakuvara pamabasa pamwe nemhuri dzavo inokwanisa kuramba ichiita basa rayo kana vashandi vayo vaine utano hwakanaka. Vati kubvira pakatanga denda recovid-19 pane vashandi makumana nevana vakabatwa nedenda iri uye mumwe chete akashaya pavashandi venasa mazana mapfumbamwe munyika yese. Vafriel Shepherd avo vari pamujandigere vati vafara chose vachiti izvi hazvisati zvamboitika kubvira pakatanga nasa.
Zvinobatsira nekuti vazhinji pensioners vakaita dambudziko anoshaya kwekukokera, asi kana nasa yaita zvakadai zvinobatsira kuti tinokwanisa kuziva kuti kana ndaita dambudziko ndinomhanya neapa kwatiri tinoti idanho guru ratorwa neebodhicha.
Nezuro pane vanhu makumi matanhatu nemumwe chete vakabatwa necovid-19 vashanu vakafa nedenda iri. Vasere vevanhu vakabatwa necovid-19 nezuro vanhu vakabva kuBotswana. Kusvika nezuro pane vanhu zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevaviri 39,092 vakabatwa necovid-19 uye vanhu zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana matanhatu nemakumi masere 36,680 vakapora kubva kuchirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi vavachuru nemazana matanhatu nevashanu 1605. Nezuro wekare pane vanhu chiuru nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevaviri vakabayiwa nhumba yekutanga yekudzivirira covid-19. Izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhumba yekutanga hwava zviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvina nezana nemakumi matanhatu nevana 684,164. Zimbabwe inoti ine urongwa hwekubaya nhumba vanhu vanosvika mamiriyoni gumi 10 million kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana 60% zvevanhu vari munyika senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tichiri panyaya yecovid-19, bazi rezveutano razivisa kuti rawanira vanhu vari mudunhu reHarare vanoda kubayiwa nhomba yepiri yekuzvidzivirira kucovid-19 yerudzi rweSinovac, uye vanoda kubayiwa vanokwanisa kuenda kuzvipatara zveparirenyatwa Salim Gabe pamwe nechitungwiza. Izvi zvinouya panguva iyo nyika iri kunzi haichina nhomba inoikwanira, izvi zvave kuita kuti kubayiwe vari kuda nhomba yepiri chete. Asi mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati zvipatara zvose zvemunyika zvine nhomba yepiri, asi chete kuti chiri kuitika kuibvisa kune dzimwe nzvimbo kwayakawanda ichiendeswa uko kwainodikanwa zvakanyanya. Izvi zvatsinirwawo nemukuru anoona nezveurongwa hwecovid-19 National Task Force munyika Dr Agnes Mahomva, avaudza Studio 7 kuti munyika hamuna dambudziko renhomba, asi kuti chiri kuitika ndechekuti vanhu vari kubuda neuwandu hwavo kunobayiwa nhomba yavo yepiri, izvo zvava kuita kuti pange pane kushomeka kwenhomba. Asi vati dambudziko iri vari kurigadzirisa kuburikidza nekubvisa nhomba kwaisiri kunyanya kushanda vachiisa kwairi kudiwa zvakanyanya. Dr Mahomva vatiwo dzimwe nhomba dziri kutarisirwa munyika mwedzi uno kuitira kurerutsa ndima uye vatendawo veruzhinji nekubuda kwavari kuita vachinobayiwa nhomba yekudzivirira covid-19. Vaudzawo nhepfenyu reZBC kuti nyika yakawana nhomba dzinosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe nemakumi matatu nezvishanu kana kuti 1,735,000 uye kusvika pari zvino kwangoshanda nhomba dzinosvika miriyoni imwe chete nezviuru makumi mana kana kuti 1,040,000 zvichireva kuti nhomba dzichiripo dzinokwana. Zimbabwe ine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi nomba senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vanoti vanotambira chose urongwa hwekuwaniswa kwenhomba mudunhu reHarare, asi vati vanopokana nedanho rekutora nhomba kubva kune mamwe matunhu dzichiiswa kune mamwe. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndingati mumasvondo mairi adarika tanga tichiita dambudziko revanhu kunyanyanyanya vaye vakabaiwa nhomba yekutanga, bekuti vanga vachiti vakaenda kumavaccination centers vanga vachiudzwa kuti hakusisina nhomba iyoyo. Ende izvi zvanga zvichiitika muHarare, zvanga zvichiitika nedzimwe nzvimbo dziri kunze kweHarare. Saka tinogamuchira zvikuru kana paiswa urongwa hwekuti vanhu vari kuda kubayiwa vange vachibayiwa vasasangane nedambudziko rekunzi vanhu vanozodzokera ikumba. Izvo zvine njodzi yekuti vamwe vanopedzisira vasisiri yatinoti fully immunized, nekuda kwekuti nhomba dzatinadzo dzeSinovac neSinopharm dzinoda kuti munhu abayiwe nhomba dzese dziri mbiri.
Asi iwo urongwa hwekuti nhomba iri kuwanikwa ndeye kubaya vanoda kubayiwa kechipiri chete, munouona hwakamira sei?
Izvozvo zvichadzosera mabasa ekubayiwa vanhu nhomba, nekuda kwekuti iye zvinezvi tanga taita basa guru, masangano akazvimiririra iyo Ministry of Health nemamwe masangano ese anobata munyaya dzezveutano rekukurudzira vanhu kuti vaende kunobayiwa. Saka kushayikwa kwenhomba uku kuchaita kuti vanhu vatange zvekare kutsutsumwa, vanhu vatange zvakare kutenderedza mashoko aya enhema aya anoita kuti mabasa ekubayiwa nhomba akachizonyanyodzokera mumasure zvakanyanya.
Kwaiwo urongwa hwekuti vari kutora nhomba kumatunhu avanofunga kuti haisi kunyanyodiwa vachiendesa kune matunhu anenge achinzi ndo ane yatinganzi dhimandi yakakwira, munoti iwona urongwa ihwo?
Iwo huri kutoratidza kuti pane dambudziko guru, dambudziko redistribution yenhomba iyoyo, dambudziko reprocurement yenhomba iyoyo, nedambudziko relogistics pachezvadzo hadzina kubira zvakanaka. Saka zvinenge zvakakoshawo kuti hurumende painenge yatadza dai ichibvumawo kuti aiwa mabasa ezvinezvi haasi kufamba zvakanaka, kuitira kuti kana pane vanokwanisa kutibetsera tinge tichikwanisa kubetserwa. Zvekutora nhomba kubvisa kune dzimwe nzvimbo tichiendesa kuri kunzi kwairi kunyanyodiwa, izvozvo zvakutotiratidza kuti patoo nedambudziko. Nekuti isusu chimwe chinhu chatiri kukurudzira inhau yatinoti vaccine equity, nokuda kwekuti tine dzimwe nzvimbo dziri kunze kweHarare dzisati dzatombowana nhomba zvachose. Saka nhau yenhomba iyi inofanira kunge ichitekeshera nyika yose, kwete kuti tinge taakutorera vamwe vatenhenge tapa vaya taakuendesa kune dzimwe nzvimbo kunyanyanyanya dziri mumadhorobha makuru. Izvo zvichadzoserawo mabasa zvikuru ekunzvimbo idzodzo dziri kunze kweHarare. Saka hurukuro yatiri kuda nehurumende ndeyekuti ngapawaniswe nhomba kune chero munhu anenge achida, mumwe nemumwe ngaapiwe mukana wekubayiwa ndokunge munhu iyeye achida zvokubayiwa. Saka isu senyika ngatiitei kuti nhomba ngaiwanike painenge ichidiwa.
Havanga vari mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare nestudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations Refugee Agency rinoti vanhu makumi mashanu nevanomwe, vanosanganisira vana vanomwe, vakaurayiwa muDemocratic Republic of Congo, uye vanhu vanodarika zviuru zvitanhatu vakatiza misha yavo zvichitevera kurwiswa kwavakaitwa nevanhu vaive nepfuti musi wachiwabvu 31. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence vanoti havana chokwadi kuti ivo navaDonald Trump vachanyatsosangana vachitarisana mumaziso zvichitevera mhirizhonga yakaitika musi wandira 6 gore rino, asi vakati vacharamba vachizvikudza nezvavakakwanisa kuita pavaishanda navaTrump. Vanhu vakawanda muchinhoyi vave kurapwa pakiriniki yekereke yepresbyterian church sezvo makiriniki nezvipatara zvekanzuru nehurumende zvisina mishonga. Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Pakiriniki iyo iri mumusha unogara vanhu vashoma wemuzari yave kugara yakazara sezvo vanhu vari kubva kunzvimbo dzakawanda dzinogara veruzhinji nenzvimbo dzakapoteredza chinoi kuzorapwa. Vanhu vanoti vari kufamba mitinhu murefu kuuya kuzorapwa pakiriniki iyi. Mumwe murwere abva mumusha unogara veruzhinji werujeko, amai Chenesai Maravanyika, vati vafamba makiromita mana kuenda pakiriniki yepresbyterian. Amai Maravanyika vati havadzokere kumba vasina kurapwa sezvavanoita kumakiriniki kanzuru kwavanotengeswa makadhi asi vasingarapwe.
Makauya kunoku audzokusinaa zvisina kurapwa ukaenda kukiriniki unowanaudzoka usina kurapwa because mushikaunzi hapana mushonga unotenga mariiwadzine mari yadhinzakadhiyoyo inenge yatoperera pakuvanga usina mari unotenga zvinhu mushonga kukiriniki utoona kuti zvitori nani ndiende kupotaya bhatatudhasi mwana ngurapwa pane kuenda kukiriniki kumalokesheni uenda unodhinzakadhi unzeni unotenga mushonga pamwe mari anenge wakabhajeta ndiyo todorazioi.
Mumwe mudzimai abva kubhanget amai Mary Campbell vati vave kurapwa pakiriniki iyi sezvo vachirapwa nanamukoti vane hanya uye vanokurumidza kuita basa ravo nerudo.
Vose vari kereya nevanhu havachengete vanhu zvino kumwe mamwe makiriniki munosvika kuya kuya iwe unenge wakasvirirwa kuti ndabuda mumbabhana kana chandaita ndikunosvobata nhambe wani kana kuti nhambe two vanosvika vembobatabata svika titime yakwana usati vabatsirwa vaenda kutitime iwe wakangorindira chete.
Izvi zvatsigirwa namufundisi wekereke yepresbyterian iyi Dr David Mushayavanhu avo vati vanamukoti vavo vatatu nachiremba mumwe chete vanokoshesa upenyu hwevanhu kudarika mari.
Zvese zvatiri kuita tinotungamidza chikristu mberi kuti munhu ukama upenyu hwemunhu hwakakosha kudarika zvimwe zvinhu zvese. So life yemunhu ndiyo yatinokoshesa kudarika pundutso yatingawana out of that. Zvekuti mukatarisa even machajira atinoita macharges edu they are far much lower than anyone else muno mucommunity. Kudarika even chipatara chacho ndochinjokutanga chakakosha.
Dr Mushayavanhu avo vakapa imba yavo yekugara kuti ive wadzi yemadzimai akazvitakura vati kunyange dzimwe nguva vachipiwa mishonga nebazi rehurumende renatfarm vanoyamurwa zvikuru neshamwari dzekereke yavo dziri kuamerica nedzimwe nyika.
Tine shamwari dziri kunze kwenyika dzinotibatsira nenzira dzakasiyana siyana. One yacho ndeyokutipa maresources okuti tikukwanisa kuwana mishonga.
Mukuru wezveutano mukanzuro yechinhoi iyo ine makiriniki mashanu Dr William Mayavo vati kunyange vachipiwa mishonga nehurumende mishonga yacho mishoma sezvo vachipiwa zvikamu makumi matanhatu nezvishanu kubva muzana kana kuti 65%.
Our medicine availability is at around 65% amongst our 5 clinics.
Pakiriniki yepresbyterian varwere vanobhadhara madhora mashanu ekuamerica kuti vaone chiremba pamwe nekurapwa. Kana murwere achida kungorapwa chete anobvisa madhora maviri ekuamerica iyo inoita kuti apiwe mushonga kana kubayiwa jekiseni. Kuona chiremba akazvimirira muchinhoyi munhu anobhadhara madhora ekuamerica makumi maviri munhu ozotenga mishonga yaanenge anyorerwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Nunura Ijena.
Mitambo. Mutambo mukuru wanga wakamirirwa nevakawanda wenhabvu weHarare Derby pakati peCapes United neDynamos uri kutambwa nesvondo muNational Sports Stadium. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Capes United. neDynamos. Mutambo weCapes United neDynamos wauya panguva iyo zvikwata zviri izvi zvine shungu dzekuradzana masimba kwapera nguva yakatirebei zvisati zvasangana. Vanofarira mutambo wenhabvu vanoti mutambo uyu wakaoma zvikuru vachatarisa mamiriro akaita zvikwata izvi mugungano regroup A. Pari zvino Dynamos ndiyo iri kutungamira gungano rezvikwata zvitanhatu iri nemapoints manomwe, ichiteverwa neCapes United yacho iyo ine mapoints mashanu. Muteveri weCapes United vaTadman Goredema vanoti kunyange hazvo zvisiri nyore, chishuviro chavo ndechekuti makepekepe ikunde.
Aiwa mutambo sono wakamira zvakanaka. Nachikuzira kuti Capes United yakwanisa kurova Dynamos.
Vatambi vari kutarisirwa kutungamira zvikwata izvi mukukanda zvibodzwa ndeIshmael Wadzi weCapes United naShadrack Nyawa weDynamos, avo vari kutamba zvinodadisa. Mutambo uyu ndemumwe wemitambo minomwe yeChibuku Super Cup iyo yakatifararira kumativi mana ese enyika. Mitambo iri kutanga nemugovera musakubva stadium umo Manika Diamonds inofarira kukunda Black Rhinos kana ichine maroto ekuramba iri makundano aya. Manika Diamonds yarowa mumitambo miviri yese yayatamba pari zvino. Zuva rimwe chetero Chicken Inn ine Blauwe Chiefs Barberfield Stadium Harare City ichidamburana neHerentals muNational Sports Stadium. Murairidzi weHerentals Kumbirai Muti Wekuziva anoti kunyange hazvo vari pachinhano chechishanu mugungano rezvikwata zvitanhatu vane tarisiro yekuenderera mberi nemakundano.
Even mamiriro akaita zvinhu hatitarise mamwe matems, tinozvitarisa isusu kusvika tabudirira.
Nesondo vavakidzani Highlanders neBlauwe City dziri kusangana muBarberfield Stadium mumutambo uyo. Blauwe City inofarira kukunda kuti irambewo iri mumakundano aya. Yadha iri kutatsira mapoints matatu ese ayo ekutanga, apo iri kubandana neZPC Kariba. Zvikwata zvitsva muPremier Soccer League Tenneng neCranbourne Bullets zvichange zvichiedzana masimba muSakuba Stadium. Mitambo yesondo rino ichapa zvimwe zvikwata teketi rekupinda mumakota fainari, zvimwe zvichibuda mumukombe uyu nekukundikana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika kumitambo yeBlauwe Arts Festival. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Nhengo mbiri dzeMDC vaLast Mahenga Hama navatungamira emadzokere vanoburiswa mujeri neSupreme Court ichiti hapana humbo hunogutsa hwakaita kuti vakandwe mujeri. Kambani yeNational Social Security Authority yavhura nhasi muzinda wayo wekuchengeta pamwe nekurapa vashandi vayo pamwe nevari pamudyandigere vanenge vabatwa neCovid-19. Capes United neDynamos dzokweshana nesvondo muNational Sports Stadium. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko izika abdisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Njani zilukandaba. Olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 4 uhlangula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba uphakemeyo weSupreme Court usuze wakhulula abasekeli beMDC ababili abathi uTungamirai Matsogere noLast Mahinga Hama kade bevalelwe ejele okweminyaka eyisithiyangalombili besetheswa icala lokubulala ipolisa uInspector Petros Mudetsa.
Siyathaba, siyabonga ukuthi iqiniso kalifihlwa, batho njalo abadala ukuthi okulempondo akufihlwa esakeni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla besedolobheni leVictoria Falls lapho athi inzuzo etholakala ekwenjikweni kwamatshe aligugu elizweni izathuthukisa umnotho welizwe ngemali engamabhiliyoni alitshumi lambili kusiyafika umnyaka ka-2023.
Siyakhumbula indaba yamadayimondi sizoba umgabe esithena salahlekela i-15 billion dollars. So kumele into ziphume ekugcekeni basitshele ukuthi silama minerals angakanani nxa bekwazi njalo bafuna ukuthi kuhambe kanjani. Kathesi abangasitsheli.
Umbiko manyano wamazwe ezansi ye-Afrika iSADC onquma imisebenzi owenziwa ngabomanyano wamabandla alenkokheli eyaphatheka kukhetho luka-2018 ePoland wamukelwe ngembiko ehlukeneyo.
Kulamabandla angekho kuPoland ukuthi angenele kube nokubambisana.
Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court usuze wakhulula abasekeli be-MDC ababili abathi uTungamirai Matsogere owayengukansila noLast Mahinga Hama kade bevalelwe ejele okweminyaka eyisithiyangalombili besetheswa icala lokubulala ipolisa u-Inspector Petros Mudetsa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthethwandaba lo uthe ababili laba kumele bakhululwe namhlanje enkantolo yeChikurupi Maximum Prison lapho abavalelwa kusukela ngomnyaka ka-2012 baze bagwetshwa ngomnyaka ka-2016. Amagqwetha amele ababili laba abengaphansi kwenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo likazulu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Amagqwetha la agoqela unkosikazi Beatrice Mthethwa, lomnumzana Charles Gwaramba ndawonye lomnumzana Gift Mtisi. Isinqumo esethulwe ngabahluleli abathi uRita Makarau, Susan Kwaunza, Susan Mavangira siveze ukuba isigwebo abasiphiwayo sibekwe eceleni lokuba akula ufakazi bokuthi yibo ababulala ipolisa leli uInspector Petros Mutetsa. Ababili laba babebotshwe bebane lonkosazana Yvonne Msarurwa owakhululwa ngomnyaka ka-2018 phansi kohlelo lukahulumende olwaxolela izibotshwa zesifazane. Owesine uPhineas Natarikwa wabhubha esesitokisini. Lokhu kujabulisa abaningi ababalisa isikhulumeli se-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora uWitness Dube yena othi ukubotshwa kwabo kokungamelanga kwenzakale.
Njengebandla siyakwamukela ukukhululwa kukaLast Mahinga Hama noTungamirai Matsogere. Icala labo ababeletheswa lalisukele eziphithiphithini zepolitiki. Icala lelo kalizange liphathwe ngendlela elungileyo, akuzange kuphume lonke iqiniso ngalokho okwenzakalayo. Ngakho silusizi kakhulu kumuli eyalahlekelwayo polisa lelo elaswelakalayo ngaleso sikhathi kusenzakala lezo ziphithiphithi.
Lokhu kusekelwe ngummeli weWange Central engwe-MDC Alliance umnumzana Daniel Molokele.
Siyajabula ukuba
I Supreme Court of Zimbabwe yahlise isigobo sokukhulula uLast Mayengama lo Thungamira Matsokere. Siyabonga kakhulu bonke abasebenze gadala iminyaka yonke leyo ukuthini uLast Mayengama lo Thungamira Matsokere baphume ejele.
Olula amalungelo oluntu umnumzana Pride base uhulumende emthethwandaba babhadalwe imali yokubotshelwa amanga.
Ukukhutshwa entolongweni kukaLast Mayengama lo Thungamira Matsokere into ejabulisa kakhulu ngoba besibili isikhathi eside kakhulu besesigrubhi lapho ebebeqinenelwa icala lokuthi babulala ipolisi icala lamanga nje ngoba into leyo bengayenzanga bekungelayo i-evidence etshengisela ukuthi lelo cala baliyenza. Kodwa-ke sibone behlala isikhathi eside kakhulu esingafika 8 years belokho besentolongweni ngoba amadale bengafuni ukuthi indaba yabo izwike izwakale icina isizwakala nje kathesi lapho sebekhuluma ukuthi hhatshi abantu abalacala sikhangelela ukuthi labo ngaphuma lapha entolongweni kumele besuke i-government sibili bethi hhashi kumele bebhadale imali ukuhlala kwakwenza ejele ngoba hhatshi bekungela sizathu.
Loba nje ubufakazi babo caca ukuba ababili laba ngabalacala okwazisa ubuhlungu yikuthi umthethwandaba we-high court wabafumana bele cala. Okwadanisa uLast Mayengama yikuthi ngelanga okwenzakala khona udaba lolu zenyi e-United International Family Church ekhokhelwa ngumfundisi Magandiwa wakhipha ubufakazi bomfanekiso kamabonakude kodwa abuzange kumsize. Umsaruro wathi ekhululwe waya kubandla le-MDCT esithi ibandla le-MDC Alliance lalingabananzi besejeleni. Umbuzo osukhona ngothi ababili laba bazawuya kuliphi ibandla njengoba bavalelwa ejele ibandla lingakadabuki phakathi.
Lokhu sikudaba lunye sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi bathini njengebandla ngokukhululwa kwababili laba.
Mahlabe Zulu batwana besilo ungwalungwalo kwamachobana siyalibikela ngokuthaba okukhulu namhlanje ukuthi Supreme Court yeZimbabwe fumane uLast Mayengama lo Matsokere bengalacala sebebotshwe for 8 years bephonga ukutheswa icala elingazange libe khona. Siyathaba siyabonga ukuthi iqiniso kalifihlwa batho njalo abadala ukuthi okulempondo akufihlwa esakeni. Namhlanje siyathaba njengabantwana beZimbabwe, njengabantwana beMDC Alliance, njengama-political parties wonke a-progressive civil society labomama labontanga. Sithi uNkulunkulu uzwile imthandazo yenu ngenxa yokuthi laba majaha balemuli balabantwana baphonga ubanjwa kuthiwa babulala iphoyisa. Kambe iphoyisa lalingabu lawa ilitye elilodwa eliphoswe ngabantu abathathu na? Ngithithi thina kwakuvele kuhlola ukuthi ilitye liphoswe ngumuntu oyedwa ubotshwe abantu abathathu kuthiwa yibabambulaleyo.
Manje njengebandla kukhona yini elikuqoqayo?
Iqiniso yikuthi iphathi iza kwenza umdlalo idili sabela bethaba besenza konke okuhle emthethweni. Sihlonipha ama-conditions e-coronavirus imithetho yakhona i-social distancing ama-mask loku konke okulungileyo. Kodwa siyabe sifundisa abantu ukuthi iqiniso liqiniso liza liphume bengafuni befuna. Sifuna futhi khonapho sithathe ithuba lokumotivate abantu bethu abaningi ukuthi bayirejista ngenxa yokuthi singaphunguthaba sikhohlwe ukuthi uyarejistwa kusasa sizaswela sesingasangenanga embusweni. Khuluma sitshengisa mhlophe ukuthi la majaha ngamaqhawe edebotshela amanga bezama ukuthabisa izihlobo zepholisa lelo abaligongodayo bona.
Manje ngokubona kwenu laba ababili bazaya kweliphi ibandla?
Thina be-MDC Alliance sikholwa ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuzikhethela. Njalo silandela ingoma yabokhokho ethi nyama yembongolo khetha omthandayo. Laba majaha ethe sisebenza labo kakhulu silungisa isidinga impahla lokudla sisiyakhangela imuli zabo sithungamelwa ngu-Honorable Daniel Malokela le group yakhe ethi sihamba khona every inyanga sisiyababona sithi thina umuntu ulelungile into esithabisayo kakhulu ukuthi sebekhushiwe ejele ngenxa yokuthi abalacala sebekibo ukuthi bona bazazikhethela njengoba sikholwa ukuthi khetha oyithandi omthandayo nyama yembongolo
umnumzana Felix Magalela Mafazi Banda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi inzuzo etholakala ekwenjiweni kwamatshe aligugu elizweni izathuthukisa umnotho welizwe ngemali engamabhiliyoni alitshumi lambili ngomnyaka ka-2023. Ubekhuluma amazwi la namuhla edolobheni le-Victoria Falls emhlanganweni wokuvula ngokusemthethweni umbuthano oqutshwa minyaka yonke owe-Chamber of Mines Conference obubonakala umsakazo we-ZBC. Wengeze wathi uhulumende uyaqhubeka elungisa isimo sokuthi amabhizimusi asebenze lula elizweni njalo awahuge ukuthi atshale imali eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba lokunye okukhulunywe iziphathamandla zikahulumende kulumbuthano usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho elizwe umnumzana Masimba Kujera.
Kungenzakala kodwa la eZimbabwe asazi silaba minerals amaningi okungakanani. Ngaba neqiniso sibili kodwa asila geological survey esayenzayo ukuthi sibe lolwazi oluthi amaminerals esilawo maningi okungakanani.
Uhulumende uthi yena uselungisile ukuthi abantu besebenze lula ukuthiwa i-ease of business.
Awukacaci awukambonakali ngendlela leyo ikakhulu ngenxa yenkohlakalo eziyuma public offices lawana kule nkohlakalo eningi kakhulu xa ufuna ukuthi uvule ikampani nxa ufuna ukuthi ube lama-registration documents. So into ezinjengalezo zenza ukuthi ease of doing business ingabi ngendlela abayikhangelelayo. So asikaboni amabhizinesi ebuya lapha ngobuningi babo njengokutsho kwabo.
Siyabona njalo umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende uwehlisa imithelo ebhadalwa elizweni njalo uyanika lokhathi ngesingisi ngama-incentives kubo somabhizinus. Kuyabonakala yini lokho elizweni?
Udoba yokuthi unika ama-incentives lawo lama-corporate taxes lawo ikakhulu kuma-business avela phandle kwelizwe. Bekumele azame njalo unika ama-incentives lawo kuma-business alapha elizweni ngoba izimali zawo ziyabe zilapha. Kanye njengale i-incentive regime yabo ne-corporate tax regime i-favor abantu abavela phandle kwelizwe. Kodwa ngokubona kwami nxa efuna ukuthi athuthukise i-economy lalabo abakhona phakathi kumele besekelwe ngama-incentives anjengalawo.
Khona ewanti kungabe kulamatshe aligugu amaningi yini angathuthukisa umnotho welizwe ngoba bancome kakhulu kulo umhlangano ukuthi kule planti ye-cork leyamalahle.
Ubona njengani into okumele sibe kwazi ukuthi thina indaba ye-mining la ma-minerals esilawo lapha ayiphumi egcekeni. Siyakhumbula indaba yama-diamonds sizwe umongameli owayekhona uba umgabe esithi yena salahlekela i-$15 billion. So kumele into ziphume ekugcekeni basitele ukuthi silama minerals angakanani nxa bekwazi njalo bafuna ukuthi uhambe kanjani. Kathesi abakazitheli.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kujera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma e-Voice of America at the Washington DC.
Umbiko omanyano wamazwe ezansi e-Afrika i-SADC onqoma umsebenzi owenziwa ngabomanyano wamabandla alenkokheli eyaphatheka kukhetho luka-2018 e-Political Actors Dialogue kumbe POLAD wamukelwe ngembono ehlukeneyo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inhlanganiso ye-SADC ikhuthaze njalo enye inkokheli yamanye amabandla ezombusazwe afana nomnumzana Nelson Chamisa ukuthi laye angene kumanyano lo. Unobhala wenhlanganiso ye-SADC uDr. Stegomena Lawrence Tex utshele abephephandaba le-Herald ukuba inkundla ye-Poland iphathisa kakhulu ekuthini abamabandla ezombusazwe achiyeneyo enelise ukuxoxisana, okuyinto athi ingalandelwa ngabamanye amazwe akumanyano we-SADC. Limbono isekelwe ngunobhala jikelele womanyano we-Poland umnumzana Kwanele Hlabangana ekhokela ibandla le-Republican Party of Zimbabwe omele uhlangothi lwezobudlelwano lamazwe aphetsheya i-International Relations and Re-Engagement Committee kumanyano lo.
Kuyasijabulisa kakhulu okwenzakalayo khathesi kunkulumo esibe layo lo mama uLawrence Tex othina. Kuyasikhuthaza ukuthi i-SADC isivumile ukuthi isebenze lathi incedisa abantu beZimbabwe. Siyakhuthaza kakhulu ukuthi kulamabandla angekho kuPoland ukuthi angenele kube nokubambisana, ngoba nxa singasebenzi sonke ilizwe ngeke lithuthuke.
UHlabangana ulandisa kabanzi phezu kwalolu sekelo asebeluthole luvelela kwabenhlanganiso ye-SADC.
Unkosazana Tax utshengise ukuthi bona njengamazwe akulolu hlangothi basekela kakhulu siPoland.
Kodwa abakhulumisane lalo msakazo ababalisela umnumzana Victor Dube wasemzini Budiriro uthi iyamdanisa yena labanengi linkulumo yabe-SADC encoma imisebenzi emihle okuthiwa yenziwa ngabe-Poland.
Nxa yona i-SADC isithi i-Poland iyenza umsebenzi omuhle, iwenzela bani? Ngoba amboni ukuthi i-Poland ingatshintsha ulutho, ngoba bonke abaku-Poland kathesi akula ngitsho ole-sithi ye-Parliament.
Udube uthi okuchiwo ngabenhlanganiso ye-SADC akumangalisi.
Umbuso weZimbabwe abawunanzi ukuthi nedingi iqiniso kuzinto ezenziwa kweZimbabwe abafuni. Kukhanya ngathi la bayadlelwana labausayo kwele Zimbabwe.
Isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Gift Ostalos Siziba usole imbono ye-SADC.
Thina njengabatsha esikwaziyo ukuthi i-SADC inhlanganiso yabantu abadala engela kuzwisisa uhlupho olusemazweni ase-SADC ikakhulu eZimbabwe, okutshengisela ukuthi i-SADC iqatshana lokuzwisisa uhlelo lokulungiswa kwenhlupho ezise-Zimbabwe ikakhulu mayelana lendaba ze-politics. Ngenxa yokuthi i-Poland kuyazakala ukubana ke inhlanganiso yezanu lalabo abavumelana lezanu PF, i-Poland kufanele kube luhlelo lwabantu abangawelelaniyo izanu le-Movement for Democratic Change. I-SADC isilahleka njengoba ihlali yenza ukungazwisisi uhlupho ke oluseZimbabwe lakwamanye amazwe jikelele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe lezanu PF bahlezi besithi bonke abafuna ukuphatheka kungxoxo zokubonisana ngokungenziwa ukuthuthukisa ilizwe kwezombusazwe lokunye kungenziwa kuphela ngaphansi kwale inkundla ye-Poland. Kodwa umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi kasoze ahlale phansi ndawonye labamabandla amancane angaziwayo njalo engelasekelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Uhulumende uthi amajekiseni awenqabela i-COVID-19 akhona elizweni njalo azakwabiwa kutsha esuswa lapho okungelabantu abaningi abafunayo esiwa kwabadingayo, njalo amanye azalethwa elizweni kuyonale inyanga. Lokhu kuvezwe ngudokotela Agnes Mahomva, isiphathamandla sikahulumende esiphethe lolu daba, ekhuluma emsakazweni we-ZBC namuhla. Ugatsha lwezempilakahle lwazise ukuthi bengathola umjovo walijekiseni esibhedlela seParirenyathwa Sally Mugabe leChitungwiza Central Hospital. Kusenjalo, ingcwethi ecubungula ukusebenza kwamajekiseni e-COVID-19 usikhwicamfundo Elopis Banda uthi asebephuzile ukuhlatshwa ijekiseni yesibili bengakhathazeki, ngoba kusoze kuphazamise amasotsha omzimba nxa sebehlatshwa eyesibili.
Amajekiseni ama-vaccination la ayatshiyana kusiya ngokuthi yiwuphi umhlobo. awes China ebesila ulapheka elizweni ule Sinopharm le Sinovac la afanele isatshwe ngemva kwenyanga yokuqala hlathini namhla esibini kakutshali ekupheleni kwenyanga manje sekulohlupho mbijana elizweni ukuthi bakhona asaliswela ivaccine yesibili kuyabakhathaza ukuthi kabayizuzanga ivaccine yesibili ngesikhathi ebesikhulunyiwe kodwa ungakucubungula ngendlela ye-immunology yesayensi kukhanye ngani akula kubi okungaba khona ngenxa yokuthi umuntu lo kasahlatshwanga ngesikhathi ebesikhulunyiwe kungaze kuphuze neviki ezimbili ngenyanga ngenyanga ezimbili uyabuyela njalo uyehlatshwa esibili ngoba bathi i-immunity iba ngcono kungaba isikhathi singabe singani siphuzile but njengohlelo uhlelo lungo lukahulumende lufanele kulube le nsuku ukuthi ngelangelinji akungezake kube ngokuthi alo abe ngentando yakho ngakho bangakhathazeki kakhulu nhla izuzakele bazahlala njalo akula lutho abazalulusa akula kulimala okungaba khona ngokuthi i-injections
kungedlula-ke inyanga ezimbili i-12 weeks lay lokho kungelandaba
sithi thina ukuhlatshwa ama-vaccine amabili kuhle kodwa ungaze ube uhlatshwe eyodwa iyavikela ngomzekeliso ngathi eyodwa injection ivikela 60% esibili izovikela 90% so kungaze kudlule kube zinyanga ezingaki i-60% yana oyizuze nge-injection yakuqala iyakuveli lokhu ikhona inayo i-protection partial protection but ingcono i-90% 95% kule 60%
lo ngusikhwicamfundo elophi sibanda ingcwethi ecubungula eziphathelane lokusebenza kwamajekiseni e-COVID-19 ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Live Talk lamhlanje sixoxa ngombuthano wezokuzijabulisa owebulawayo Arts Festival lezinye indaba ezithinta impilo kaZulu. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izigidi zabantu besigaba seTigray kwele Ethiopia ziphakathi kwendlala embi kakhulu ngoba zabalekela imizi kulandela uqhamuka kwempi kulesi sigaba. Isigodlo sikamongameli welemelika eseWhite House sazise ukuba elemelika liza kupha amajekiseni e-COVID-19 ayizigidi ezingamachumi amabili nanhlanu 25 million kumazwe aswelayo. Friday namhlanje sile ngunguthela yomculo werumba edabuka eCholocho uObadaya Mathulana ehamba leqembu lakhe leJet Sounds. Okuningi asikuzweni kuntungameli Nkomo weStudio 7.
Mathulana waduma kudala ngabo 1980 ngesikhathi edlala labaculi abafana labo Christopher Shoko kanye labo Ndukes Malaxi njalo lalamhlanje kakayekethisi nangu elonda imbali yakhe
sebenza kuBulawayo khona phengatshayisa laphana labantu abanjengabo Solomon Sikhuza noNdukes Malaxi lo Solomon Sikhuza la wazofika futhi eNyami ngesikhathi lapha ezama ukusiphakamisa mina lomnawo phela okuthiwa usewatshona la futhi ukhumbulani mola umngane wami omkhulu kakhulu esasizwanana kakhulu bonke laba abantu abatshona esabatshonayo labofana inkomo
lingoma ethi Divorce Number 1 yiyo eyamenyusa waya ezingeni eliphezulu ngo 1988. Umatulana sela masalate angamashumi pose amathathu 28 akoqela awereke amabili. Nyagenye wethu leizalate elilengoma esiyisithupha njalo elilesihloko esithi kuyalelale, lapho abambisane khona labaculi abafana lo Albert Nyathi kanye lo Moses Ruisi. Uphinde wethula njalo linhlikizane ekhuluma ngomkhuhlane we-coronavirus ebambisane leqembu leMlambosi. Umathulana uthi walile ukuba ngudwayi ofalensiba zakhe, wafundisa abantu bakhe asebengabaculi labo abazimeleyo.
Ngifundise umntana Mthulisi Mathulana ngosele albhamu yakhe entsha njesanda ukuphuma nje kwenalinyaka. Ngosetshayela i-J-Sound ama-drums njalo etshayelela abahlabeleli abaningi. Ngilo mntwana futhi oyinkazana engikhale ukuthi yena linyanga likaJuni ngiyakhipha i-collab laye.
Abangathanda ukuthenga umculo bawuthola njani?
NgaseSouth Africa ndingangithola ku 0810615770. Ikhodi la ifaka lapha. Mina ngaseZimbabwe ndingangithola ku 0732132994. Kumbe abantu bangangena futhi ku Obedaya Mathulana music page. La ku online lapha liyazithola futhi ingoma zami sezikhona. Engingalithembisa khona kule album ephumayo, album 29 okuthiwa Uzabezwa. So ingoma i-album leyo kumele iphume last year manje ngivalelwa ilockdown eSouth Africa, so izengizayikhipha nje lonyaka.
Ubaba Mathulana, ngangijayela ukuyambukela koBulawayo eBlue Lagoon eBhakabhaka uNkomo eRenkini. Hamba letshala kithi insizwa kwethu uDladla Teenage Macatsha. Uphuma ke enkundleni uObhadaya Mathulana, yena uzibiza ngoJaka Nindo nxa esecula ireke ngale.
Kanye kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court usuze wakhulula abasekeli be-MDC ababili kade bevalelwe ejele okweminyaka eyisithiya ngalombili. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla besedolobheni le-Victoria Falls. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.